Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makurukota emapazi ezvemoto nebazi rezvicherwa vanoti mapazi avo haana mari yekuita basa ravo. Imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vasoda zvemu vanoti bazi ravanotungamira harina mari yekutenga moto kubva kunze kwenyika. Vazhemu vazivisa izvi mushure mekutadza kutengeserwa moto wemagetsi neZambia, iyo yakati naiyovo haina moto wakawanda munyika mayo. Asi vazhemu vanoti hurumende iri kutsvaka nzira dzekuti nyika iwane moto wakakwana. Svondorapera, Zambezi River Authority yakazivisa kuti mvura mudhamu reKariba yadzika zvekuti umwe muchini unogaya simba remagetsi unofanirwa kumbovharwa. Nyanzvi mune zvekubudirira Dr. Eddie Mahembe vanoti Zimbabwe yava nemakore mazhinji yakatarisana nedambudziko iri, vachiti havanzwisisi kuti sei hurumende isina kuisa mari mune dzimwe nzira dzokuwana moto wemagetsi, zvikuru sei simba remoto wezuva.
Maverenge endinoita nyaya iyoyi ndekuti ukateerera vanhu vekuZambia vanonga vachita magetsi ese vanotambudzika remagetsi asi mvura vanayo yokuchengetera magetsi. Ukateerera kuZimbabwe vanoti mvura yakadai ndiyo yakapera. Ukateerera vakadaisiyanasiyana vanoti but ndonguvai kunaya kwemvura, saka mvura inenge ifanga iripo. Saka panenge pari kukakatarwa kukatarwa. Asi zvandakakwanisa kukunzwera ndichiona ndezvekuti ukateerera vanonzi vafortune chasi vaimbova munitsa weenergy muZimbabwe vanenge vanotaura zvinonzi kusika, nokuti vanoti mvura iriko zvayo asi dambudziko rinova nderekuti Zimbabwe inopuwa chidimbu chayo chemvura, Zambia inopuwa chidimbu chayo chemvura nekambani inonzi Zambezi River Authority. Saka zvinonzi chikamu chemvura chinofanira kunge chakapuwa Zimbabwe chakapera, asiwo chakapuwa Zambia chichipo asitaura kuzoperawo. Saka ndoona sekuti ndo pane nyaya ipapo kuti imwe neimwe nyika inoallocatewa portion yemvura yayo, and then because Zimbabwe yakungonyanya kutora magetsi ayo kukariba hwanga haichanyatsi kuita zvakanaka, zvinoreva kuti takapedza mukana wemvura wedu, chikamu chemvura chedu, saka ikozvo zvitenga tisisina. So zvinoreva kuti panguva inotevera iyi ticharamba tichitambura kushava magetsi.
Nyaya yemagetsi inyaya hombe zvikuru mune mapazi akasiyana-siyana, kubva mukurima, mabhizimisi akasiyana-siyana, nyangwe kufamba kwevanhu. Nyaya iri kuitika kukariba iyi munoona sekuti inobata zvemabhizimisi sei?
Chokwadi chiripo ndechekuti kuti ikonomi yenyika, upfumi hwenyika huite zvakanaka, mvura chai chaiyo, mvura water yakakosha. Chechipiri fuel yetinoti madiesel nepetrol zvakakosha, asi chakazonyanya kukosha chaicho pamaindastry kuti maindastry anatsokuita zvakanaka ndiwo magetsi etiri kutaura nezvawo. Now panyaya yeZimbabwe, Zimbabwe kuti zvinhu zviitire zvakanaka zvinofanira kunge agriculture zvokurima izvi zvakabuda zvakanaka, asi kuti agriculture yacho iite zvakanaka magetsi anofanga aripo, number one. Number two, imwezve yetinoti mining kuti zvibude zvakanaka panofanga pachitova nemagetsi, and magetsi ndiwo anotoita kuti zvekutamining zvinasekita zvakanaka. Ndakanga tichitoverenga zvangu veZimbabwe Chamber of Mines, vanga vachitoti kana magetsi akaramba akaita zvaari kuita izvi, even focus yavo mutulini yekuti ikonomi yeZimbabwe ichakura ne 3.8% gore rinouya, hazvisiki zvakaitika. Saka nyaya yekumagetsi chinhu chakakosha zvokuti kana tikasazvitarisa zvakanaka izvozvo economy yedu haikuri number 1 asi number 2 inzara ichatowanda saka zvinoreva kuti nyaya yemagetsi inofanira kutariswa nemwero kuti zvinge zviite zvakanaka
Dr. Mahembe nene manga muri chipanga mazano chehurumende kuti chemutungamiri wenyika maivaudza chipa musoro penyaya
nyaya yemagetsi haina kutanga izvozvo kana mukatarisa even kumana 2018-2019 taingotaura nenyaya imwe iyoyo yeload shedding nyaya iripo ndeyekutoti tofanira kutobuilda capacity whether iyoyo yekukaribha inofanira iripo zvehwangi zvinofanira kuzviripo asi nyika zhinji dzava kumuvha kune zvimwe zvinhu zviri zviri ndiri kuona number 1 renewable energy Zimbabwe ine solar system iyaya yekuti zuva rinowanikwa nguva yakareba muZimbabwe saka tikakwanisa kuisa masolar power tichikwanisa kutora solar yedu kubvime kubetsera renewable number 2 zvinomwe zvinoti kuona zviri kuitika ndezvokuti zvazviri zvozvizvizesa ndiyo yoga inobvumidzwa kugadzira magetsi ndokunonzi kambani yemagetsi saka ine monopoly nemagetsi but zvendiri kuona zvimwe zviitika even ndichitaura South Africa vanenge vakutovaramaposa vanenge vakutoindamo nenzira iyoyo vari kuti kana kambani dzinokwanisa kuzvigadzirirawo magetsi dzega dzichikwanisa kuzoto even kuzototengeserawo zesa nekutengesera mamwe makambani ngadzibvumizwe ndionesi kuti zvinhu zviviri izvozvo zvinonga zvinobatsira then chokuzokupedzisira chokuti iyo nyika chaivo chaivo magetsi anogara achitongodiwa nokuti anoita kuti nyika ifambe zvakanaka tinofanira kuinvesta in new power generation
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7 zvichakadaro mapazi ehurumende mazhinji kusanganisa mapazi ezvicherwa zvedzidzo nezveutano anotivo haana mari yekuita mabasa avo mazhinji muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvava kuitika muhurumende zvinoratidza kusarongeka zvakanaka kwezvunhu vachiti mapazi ehurumende haangashayi mari yekuita basa asi hurumende ichipa makurukota ehurumende nevamiririri muparamende mari dzakawanda
ndinoona kuti handivovoga mukushayiwa mari yokuita zvavanoda kuita mari iyi vanofanira kunge vachipiwa nehurumende hurumende imweyo inofamba ichiparidzira kuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe ichiparidzira kuti mugore ra2030 tinenge tasumudzira upfumi hweZimbabwe kusvika pakati asi tozomuona zvinoitika paground zvinoitika kuvanhu zvatinowa kana namambo maminista iwaya ezvamagetsi anotaura kuti tingava nedambudziko ramagetsi ati kuda kuzama kupedza asi hatina mari yacho sohwazve kune vemamaini vanotaura zvimwezvo vekumasports vanotaura zvimwezvo zviro ndizviro pano takaona kuti chitima chomuharare hatitafambi zvitima zvomuharare nokuti havana kunge vapiwawo mari nezupuko zupuko inenge yakamirirawo mari kubva kuhurumende zvinoreva ri kutransport ndodambudziko rimwero tikasumuka naro tinoona tikaenda kudzidzo kueducation chaiko kwakanzi tovandudza dzidzo toisa iyo dzidzo amene yavaa kuti 5.0 new curriculum yacho yakangonzi kuvanhu hapana bhuku raivapo hapana kana kuti maticha anga atrenwa mari haiko futi yokupa maticha kana yekutenga mabhuku acho
mungati imviromviro dzei dzatiri kuona idzi profesa zviri kuitika zvose izvi zvinotiratidzei
apapa hapasi kutongwa nyika nechokwadi chokuti tinohwa isu kuti national sports stadium tatotanga kuigadzurudza tatanga kuisa mabhaketsiti toratidzwa zvinenge zvirimo zvichiitwa tozoti tadzoka toona kuti hapana chaitwa handi hazvina kutanga nhasi izvi zvokusataura chokwadi tichihwa mabhajeti anenge achitaurwa kuti ministry yakati tapa mari yakati haiko mari yacho inenge ichitaurwayo imari inenge ichiri pamwe tichazoiwana kana kupi asi zvose zvakangovharidzirwa nokusataura chokwadi muvanhu ko zvirongwa zvose izvozvo nokupromisa kwose kwechiitwa izvozvo kuti matambudziko achapera aya kunenge kusingazikamwe here kuti hakuna mari
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ratanga chimwe chirongwa chinobetsera vadzidzi bekumaruwa. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vachaparura chirongwa ichi kubhinga, vachiti chirongwa ichi chinoshandisa moto wezuva kana kuti solar kuti vadzidzi vakwanise kubata zvidzidzo zvakasiyana-siyana padande mutande. Tabata vamasaraure kuti vatiudze pamusoro pechirongwa ichi.
Danu tine box isevha ratinosogadzira panzvimbo. Togadzika sevha iroro rinenge rakaaplodwa content yese inodiwa nevana, kusanganisira mavhidhiyo emalessons avanoda kudzidza, manotes, content yese emasyllabus avanoita inenge iripo. Saka zvazvinoita ndezvekuti munhu wega wega anenge azowana desktop, laptop kana foni yake anokwanisa kuaccessa sevha iri achikwanisa kuverenga nekudzidza. Saka tine mavhidhiyos avanenge vachikwanisa kuzo ona wachivapa malessons. Tichizama kuisa nemaprojekta wadzimwe nguva kuti maprojekta aya ndopanenge pachiiswa malessons nevarairidzi vatinenge tapa. Tinozamawo kutoisawo nemamwe madesktop atinenge tichivapa kuzvikoro zvinenge zvisina. Chakanakira urongwa uyu ndechekuti chero pasina magetsi tine tumasola tudiki netumabhatiri tudiki tokuti vacharge vachinge vachikwanisa kuaccessa education kuti vasaramba vachisara kumashure panguva iri kuwanda technology iri kuita kuti vamwe vanhu vawane nguva yekudzidza yakawanda kudarika vanongodzidza muclassroom chete.
Vamasaraure, chii chakakonzera kuti muite chirongwa ichi?
Urongwa uhu hwakavarurwa nenyaya yezvidzidzo zvatakawana paCovid-19. Takadzidza kuti dzimweni dzenguva vana vanogona kutoenderera mberi vachidzidza nguva yavanenge vasiri muclassroom. Tiri kuona kuti mukana wangu uripo watakadzidziswa necovid tirambe tichiushandisa kuti panguva iri limited yekuti vana vanga vari muclass vawedzeredze kuzodzidza online vachizvidzidzira havo vega e-learning dzimwe nguva kana even muradzisipo. Dzimweni dzenguvawozve takaona marairidzi vachishoterwa nezvikwanisiro vachishaya kondendi chaiye kudzidzisa. Saka urongwa hunobatsirawo varairidzi pakudzidzisa kuti vanowana kondendi yese yavanoda kushandisa. Tinoonawo rimwe dambudziko rataiona nderekutoshomeka kwevarairidzi kune zvimwe zvikoro. Saka kana pasina hapo paine varairidzi vashoma vanokwanisa kungofacilitata kuti vana valoge in vachiwana ma-e-learning vachidzidza vachidzidza offline asi vachiwana ma-e-learning services.
Hurumende haina urongwa hwakadai here pari zvino?
Zvino hurumende haina urongwa hwakaita seuyu. Tinoramba tichivakurudzira kuti vaadoptewo. Tinoziva kuti zvikange zvakuitwa nehurumende tinokurumidza kukavha nyika yese, nzvimbo dzese dzine vana vari marginalized, vanove vana vatiri kunyanyomhanyidzana navo kuti vasarambe vachisara kumashure. Tichitarisawo zvinangwa zveSDG number 4 yekuti tipe dzidzo kumwana nemwana zvake pasina kusarura kuti vanobvepi kana kuti vanogarepi. Saka urongwa uhwu hausati hwaadoptwa nehurumende. Urongwa hwatinoshuvirawo kuti dai vado.
Chirongwa ichi hachidi mari here vamasaraure, uye mari yacho ichabvepi?
Mari inodiwa ndeyekunge pachisikiwa madesktop, saka masevha acho, kutenga mabhatri, mapower pack ekuti masevha racho risashaye magetsi nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvinoda mari hongu, asi mari iyi tinongowanawo kune mawewishers vanenge vachiona kunge zvakakosha vachiti vanoda kubatsiridza. Ndo vanhu vatichiri kushanda navo vanenge vachikuita mudeme mudeme vachikontributa kuti dzidzo yevana irambe ichisumukira ichivandudzirwa.
Urongwa uhwu hwakatotanga here vamasaraure, uye zvingani zvikoro zvakatotanga kushandisa chirongwa ichi?
Tine equipment yatakatounganidza yatiri kunokomishena pachikoro chekutanga chatiri kuisa kubhinga, chatichange tichiisa ndope kutanga patichaisa. Asi tiri kufara kuti tine vanhu vakawanda varatidza kuti vanodawo kuti kuzvikoro kwavo kunzvimbo dzavo kuitwe. Saka zvatiri kuita ndezvekuti kana vanhu vati tinodawo kuti kuitwe kuno, togara pasi totsvaga vanhu vemunharaunda yemamutovaudza zvinodiwa, tovakumbira kuti vakontribute maresources kuti titenge zviitwe necommunity. Saka tiri kufara kuti kune kwakawanda kwatotangwa kuitwa mafundraising ekuti tiise. Zvitarisiro yedu ndeyekuti panopera gore rinouya tinge tabata zvikoro zvakati wandei kumaruwa. Tibatirana ni wanu waka wanda kusanganisira local leadership, makanselas, ma MP, machifi, ni wamwe. Kutitungu tamuonera pamwe, kutitotsvaga kupi mari. Mari zinodiwa zitenge dzirisiwo manini. Saka wa community wanu wakangoisa musoro pamwe, wakabatana ni wana wavo vari kudiaspora nezvimwe. Tirikuona tichibudirira kwakati wandei.
Avo vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti dzimba zhinji dzinogona kudzimirwa magetsi sezvo moto wemagetsi wape mushoma munyika. VaMnangagwa vanoti pane hurongwa hwekuti dzimba zhinji dzishandise moto wezuva kana kuti solar power. Sangano reAmerica Global Market Research rinoti gore rino vanhu muZimbabwe havasi kuzotenga zvinhu semamwe makore pamusoro pemamiriro ezveupfumi hwenyika. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inoti ichashanda nevatapi venhau mukurwisa huori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoane mashura mbana sanu iko wina 3 imwe sanu ngaisi yekubira imwe vanhu vangwarava vanhu vari kungomanikidziwa inhema dzogaidzi hakuna zvakadero namatamburira ari kuita munhu kununga sose nomuromo agwe munhu wavhotera zanu bvangaivhote gwayos muchamona next year vose vari kuivhotera vachakaura nenhamo nhamo ndiyo ichasuka munhu kusvika ati chuse isu ticharega kuvatumira tiri kuno kumhiri ticharega nokuti zvishuga zvatovatumira ndozvovapa manyawu kana chiri chokwadi kuti vavhotera zanu asi sokumona kwangu hapana munhu achavhotera zanu nyange svosve chairo harichavhoteri zanu zanu yavora kuvora chaiko chaiko inhema dzoga dzokubira uko hakuna kuna zvakadero nefaiti kanti hakuna munhu anombovhotera zanu vumbavha vumbavha goga goga iye munhu unohoyo haagoni kunyora sei handimozvivona kuti masabhuku ndo ari rongo anotibudza vanhu kuya zvaita ugwana uya wokumberengwa kamuchizvirangarira achiti kwai munhu wose agoni kunyora ndiyo uyu yatakabudzwa napurezidendi munhu wose kana aenda kuvhoti agoni kunyora saka veduwe ndikudzei kuti tichatambura kusvika riini kusvikira hameno tichimbotambura nokuti shuwa ndikudzei kuti kana gore rinouya zvokwadi zvokwadi zanu ikabira saizvozvi pano unosara munyika nyangwe vokuchiikudi nyangwe ivo chaivo vari pamusoro vanozvigona kuti Mnangagwa akonewa nyika asi havana chavangataura imwe zanu ngairege kubira hama dzamwari.
Hei, pa seven apo, muri bohere. Pane chishamiso chikuru zviri kuitika munana paramende umo mavari kufosherera namarumu kubvira mauto, mapurisa, maCIO, machifi, masabhuku. Ndikangoti masivhu sevhinzi ese hapana chaanowana. Wati moo kuvanhu, vanhu vashoma ivo vakaketwa nevanhu ndo vakutodya Zimbabwe. Bamwe vese tichitambura varumeka, nyaya iyoyi ngatione sese iyoyi. Kana mauto chaiwo akachengetedza nyika kumiganhu mukati menyika vanowana mabhonzi avo vagere zvavo vachinwa matindo vanopiwa mausomuno nemasomundo emari. Pakaipa zvisho ngavagadzirise nyaya iyoyo pakaipa because kana masabhu chaivo ndo akachengeta vanhu nehurumende hapana chavanowana machizha hapana chavanowana asi vanhu vagere chete ndo vachapiwa masomundo seiko. Pakaipa varume tatenda zvedu pakaipa.
Ini ndoda kuvhunza pamusoro pacvr app ndoda kungozivawo kuti munhu akatora license akapiwa chiblue copy chiya chiya anozobvisa imwe mari yei ma $80 ma $60 atinenge tichidyirwa pacvr kunzi kana muchida disk chinipa $80 tikupe disk mukati meyamaya ukasvika iwo uchida disk vanotanga kuti ari kubuda ndati 2014 ndati 2015 emakore kure kure but ukabuditsa mari unoona disk rako rakuya ndokumbira umbobvunza ipapa kuti zvinombofambiswa sei hausi uhorere hwatiri kuitwa ipapa ndoda kungoziva kuti hausi uhorere huri kuitwa ipapa ndokumbirawo kuti mundisitsirewo meseji yangu kune anoona nezve pamamaCV arapa tinotorera madiski tatora malaisensi ndokumbirawo kuti mundisitsirewo meseji yangu ikoko.
Makadini kustudio 7 uko zvino tinofara hedu kuZimbabwe tirapenyu ndiri kuda kungotaura nenyaya iri kutaurwa navana vepapolia kuyeblawayo vachitotsamwira vakuru vechikoro vakavaudzira kuti bodo makashama vana pfekai pfekai ndokuti muve vanhu ivo votopopota kuti hei tinobudzirwa kuti tiri vana vaduku here vatori vana vaduku nokuti havazivi zvokupfeka vasikana vari kufamba vakashamavo malekchara oshanda sei navo ndopanozobuda kunzi tarepewa munongoedza vanhu vanhuka vanhu vapenyu avo muchifamba nyama iri panze moda kuti vaiite sei nyama iyi kana ivakomana venyu kuda mabhurugwa akabvaruka zvambodini zvambodini aiwa itai vanhu kwavo itai vanhu kwavo pfekai zvakanaka pfekai zvakanaka magona papoli yebruai.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at. We
right here. Vatereri semazuva ose tausa Brian Musekiwa kuti atitaurire zvakaitika nezuro. Brian, chii chawakaona nezuro?
Handira kumbonyatsofara maningi negame reEngland neSenegal. England yakawina by 3-0. When I saw the match, Senegal was outclassed zvisingaite. And kutotonela kre kuti vakagoisa 3 akadakawanda maresults acho. Zvinoreva izvo kuti matimu anganisa pakai kuAfrica kwangosara team 1 inove Morocco ndokwane mahopes edu, and I believed Morocco anokwanisa kuqualify to ma quarter finals. Then kwozoita imwe team France ne Poland. France yakaratidza kuti inyanzvi, vari vane level yavo iri above the rest. Saka tinoda kuzoona manje nematambiro akaita England nematambiro akaita France vachasangana manje next round muma quarter finals. Haanenge ari makuwerere
muround of 16. Kune Japan ne Croatia pane zvaungatitaurira apa?
Apo ndiri kufavor Croatia kuti ichakwanisa ku enderera mberi. Croatia itimu ya kasimba inotamba andore Japan ungeni chance.
Kwenye re Brazil ni South Korea.
Apo ndirikuona Brazil ichikwanisa kukunda South Korea again. Brazil itimu aloe my favorites kuti anosumudza mukombe. Ndichaona South Korea ichikwanisa kukundwa na experience. Unless kana paita an upset, but mismatch yacho is too much. Ndikuona Brazil is going to be too much for South Korea.
Ndimbodzokera kumutambo weEngland neSenegal musekiwa. Chii chakakanganiswa neSenegal mumatambiro avakaita?
Ini ndikangoti kana zvasvika apa coaching. Coaching, that's what matters. Because vakada kuona maplayers ese anotambira muSenegal, ese anotamba kuEurope. Vandotamba nevamwe vanhu vavaitamba navo kuEngland ikokoko nekuSpain. But unozoshaya kuti kochichi, chichi hakuitikazve kana vakutamba pachezvavo. Saka zvinenge zvakuenderera manje na coach, kuti coach wacho ari more experienced, skilled here to handle my games of this magnitude.
Aiwa Brian, tinotenda chaizvo. Semazuva ese tichadzoka kwauri zvakare nhasi kuti tigozotitaurira pamusoro pemitambo miviri yatakatarisana nayo iyi.
Thank you very much, Mbumawane.
Gamato, Roro Nitambati, Masao, Kamsao, Tambati Masao Kamsao
Redu chayi chamuchere musango Bukomore makwiro Bukomore makwiro
Kwendure niko gomo Kumure dande Kumure dande Kumure dande
Kwande pindisa redu kusaruwe
Kwanda kakuria Kwanda kakuria Maruru ni tambati Kamsau Kamsau
Nguva ndiya pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota emapazi ezvomoto rehutano nebazi rezvezvicherwa anoti mapazi avo haana mari yekuita mamwe mabasa avo. Imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikuseyai muna mutungamiri Nkomo.